Afrika e Amerika ndiyo inoita mari zhinji kumabasa ezveutano, kungave kuri imo muWHO kana kubatsira mabasa ezveutano kunyanyanyanya takatarisa nezvitenda reHIV munyika yedu yeZimbabwe. Saka kubuda kweAmerica muWHO chinhu chinokwanisa kuomeserwa isu vemuno kuAfrica nesu vemuno muZimbabwe, nekuda kwekuti mari yeAmerica iyo yaicontributa mari inoita chitibu che1/5 yebhajeti yeWHO. Zvoreva izvo kuti mabasa eWHO achange aakudzokerwa mumashure nekuda kwekuti mari zhinji yaibva kuhurumende yeAmerica dzinge isisipo.
Pangaitwe sei nehurumende kugadzirisa dambudziko remari inenge yakushomeka mubhajeti?
Nauye mabhajeti anobva kumari yedu seZimbabwe inhau yatagara tichitaura kuti dai hurumende yange ichikoshesa kuisa yedu mari mumabasa ezveutano, madonors kana kuti mapartners vozongouya kuzoita compliment kana kututsira pasi zvedu zvizhinji zvatinenge taisa isusu. Asi tinoona kuti makore gore rega rega nyika yeZimbabwe haitombokwanisa kana kumika yatinoti Abuja commitment iyai 3%, zvichireva kuti mari yakagara tichiita isusu kumabasa ezveutano yagara iri shomanini zvakanyanyisa. Asi zvaitwa neAmerica ndoda kuti ichenjedzo yapiwa kuhurumende yeZimbabwe nehurumende dzakasiyana dzemuAfrica kuti ngatikoshesei mabasa ezveutano nekuisa yedu mari kubva kumabhajeti kumabasa ezveutano. Madonors kana kuti shamwari dzinozouyawo dzichitibatsira dzona isu varidzi vechiro tinetaisa mari zhinji ivo vozongotutsira chete.
Iyo mitero yakawanda wanda iyi iri kutorerwa mushandi navancube, mungati iri kunyatsoshandiswa nemazvo here?
Tinoona kuti ivo vamuchirika chezvavo vamubhedza kuunza tingati mainnovations. Iye zvino izvi tikona kuti kuno muZimbabwe taane sugar cake, tine zvekare health levy inobva pakushandisa maairtime ine madata bundles nezvekare eglas munyika yeZimbabwe. Asi zvinenge zvakakosha kuti mari dzese idzodzo dzana sugar cake dzana health levy ngadzishandiswe pajekerere vanhu vachiona nhau yetransparency neaccountability. Zvinobetsera izvozvo kuti vanhu vese ava vakukontributa mari idzodzo vange vaine chivimbiso chekuti mari dzedu dziri kushanda zvadzinenge dzakatarirwa kuti dzinge dzishanda.